maka akamira pamberi peungano yekucherechedzwa kwezuva revanasikana pasi rese musi wa 11 Gumiguru pamuzinda wa United Nations muNew York achitaura akamirira vanasikana vechidiki nhunha dzavo uye shuviro dzavo sevechidiki. Maka anoti shungu dzake ndedzekuti vanasikana vechidiki kuZimbabwe vawane izwi nemikana sezvaanoitawo kuno kunyika yeAmerica. Saka achibatsira zvakanyanya kusimudzira vamwe vake kuZimbabwe sezvaakaita nezuro zuva rese kuChimanimani uko kwaitwa mitambo yenhabvu yevanasikana senzira yekuvabatsiridza kubva mumatambudziko avanosangana nawo.
Yeah, as MTC, we have had soccer tournaments these past two weekends celebrating International Year of the Girl Child. The first one was last week in Mindoro, and then this one that started yesterday is in Chimanimani. And our theme this year is hashtag Redefining Girls' Spaces. And the girls have just come together to celebrate themselves as girls and feel comfortable playing soccer and spreading the message of ending early child marriages. And it's been amazing just to see all the people come out and support MTC and what they're doing by making change in these rural areas. And it truly is so special to me in my heart.
Mumwe wevaironga mitambo yanezuro ndigogo Christine Mandoringisa ndivo MTC patron wesangano rinokokerwa namuzvare Maka Chikowero. Tinzwei kuti vanoti kudiwo neurongwa uhu.
Vana vedu vawanikwa mukana wekuti vamwe vange vachibetwa zvikwata zvikwata vachidzidziswa yatinoti nhanga. Pavanoti kunhanga ndiko kunodzidziswa vana vasikana zvimwe zvimasekret zvemadzimai kana kuti zvehusikana. Then vachidzidziswa vamwe vaiunganidzwawo vachidzidziswa about stopping kana kuti avoiding to get into drug abuse. Vachidzidziswawo zvakawanda wanda zvinoita kuti maspaces ekuti mwana awaniswe mukana wakubva paposition A achienda kuposition B
ezvezvakanakira. Captain wechikwata chemutambara high school chakakunda mumitambo iyi Natasha Mushango anoti vanofara nerubatsiro rwavanowana kubva kusangano raMaka.
Isusu zvatadzidza semutambara tatodzidzawo kuti mwanasikana haufaniri kukwanisa kunonorwa nokuti unokwanisa kuenda kunonorwaka hauzokwanisi kunopesa machallenge akawanda. Saka kana uchitamba bhora hauzokwanisi ukatikororwa
Captaini wetimu yeMTC Sirens Yolanda Shua anoti upenyu hwavo sevechidiki hwachinja kuburikidza nerubatsiro rwavanowana kubva kuna Maka nesangano rake.
Ini ndotokurudzira vasikana especially nezera redu kuti varamba vachingotambawo bhora nekuti dengidei zvaitoita kuti tikatoonawo timu inotondisposo ndaitodawo kuzotamba bhorero ndichitoendawo kunobata.
Tsigire tirikufara nekuti varotitsigira kuti tikakasike kurorwa nguva zhinji nokuti vatitosikira kumagiraundi nguva yekuzororwa manje vanokabatsira.
Coordinator veMTC vanomirira vese vari muurongwa hwemitambo iyi vachibva kusangano reGirls and Goals vaBlessed Mudaka vanoti mabasa amaka anosimudzira donho ravo nevanasikana chero hake ari kunyika iri kure.
Kuno kuko vana vari kuuradza kufarira programu yashokuita isusu programu yedu yatichiita iyi ndeyekunyakukurudzira mwanasikana kuti aparticipate mune zvemasports. At the same time tifamisa shoko rekuti vana vadiki ngavarege kurozwa vachiri vana vadiki. Saba tinounganidza vana vadiki vacho tozounganidza community yacho tichingorayira mashoko iwayo kuti regerai kutambira mari dzevane dzirisida kurozwa vana vadiki nekuti kutaura kwandiri kuita izvezvo ngoma dziri kungorira community yacho yakangoungana kana patamboita roko makuseni nemakoshi necommunity chiti ndimani makoshiwo anga achisunga nemamoto avo achiti tinoti vanorodza vana vadiki ande vanorora vana vadiki ngavavharwe mukati. So tikuona kuti shoko retu isusu ratirongofambisa yekuti no to child marriage, no to child abuse riri kufamba zvakanaka.
Vaimbove mumiririri mudare remarepresentatives kuNew Hampshire amai Jackie Witherspoon vaudza Studio 7 kuti havasati vamboona mwanasikana anenge Maka vachiti maka akatanga kutaura pamaungano United Nations aine makore gumi ekuberekwa. Pari zvino maka anoti ane shungu dzekuramba achibatsira vamwe vake kuZimbabwe kuti mazwi vanasikana anzwikwe zvakafanira. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo ndichakupai zvechimwe chirongwa chevechidiki. Morara zvakanaka.